Hurongwa wekuvia vana ava wakatanga musi wa 11 ukapera musi wa 15 nyamavhuvhu uye waive mushandira pamwe pakati pesangano reGift of Life International, vanachiremba vemunyika uye sangano reRotary Club Harare Central navanachiremba vane unyanzvi hwekuvhiya mwoyo kubva kuCairo University kuEgypt. Vana gumi ndivo vakakwanisa kuvhiyiwa nekurapa mwoyo panguva iyi. Vana ava vane makore aitangira pamaviri nyanzvi munyadzi yezvirwere zve moyo vari mukuru webazi rinoona nezvechirwere ichi paParinyatwa Hospital Dr. Percy Simkai Machawira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakavapa mari inosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti $650,000 yakanangana nekuvhiyiwa kwevana paurongwa uhwu, asi vanoti panodiwa mari yakawanda kudarika iyoyo. Vaendera mberi vachiti nyanzvi dzinorapa matenda emwoyo munyika dzishoma zvekuti hadzikwanise kubatsira varwere vose.
Pakuita operations tinobatanidza vanhu vakawanda, vakotserisi, vana chiremba vanoita maoperations, vana mukoti vanobatsira pakuita operations, tinobatanidza futi vana mukoti vanenge
Dr. Machawira vakurudzira vabereki vane vana vane chirwere chemwoyo kuti vakurumidze kuenda kuchipatara.
Pavana vose vanozvarwa muno muZimbabwe, pavana 100 mumwe chete anozvarwa aine chirwere chemwoyo chinoda operation. Pavana ivava vakota yavo pakapfuura gore vanofa nekuti vanhu vasina kuoperate, saka vanofa vakati wandei.
Vati zvakakosha kuti vatori venhau vabatsire kudzivisa nezvechirwere ichi. Nyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro munyika yave kupa kuti vamwe vabereki vaende kunorapisa vana kunze kwenyika zvakaita seIndia, South Africa neItaly. Mumwe mubereki akaendesa kunorapisa mwana kuIndia ndiamai Tendai Chatikobo, avo vati zvirongo zvakaita sechakaitwa svondo rapera. Zvinobatsira zvikuru vabereki vakaita saivo sezvo mwana wavo achiri kuda kuitwa mama operation.
Zvavaita izvi ndozviri kutongoitwa kune nyira dzakawanda, inongonziwo ino macollaboration, maskill transfer, mai zvakawanda zvinoitika pavanoitika zvinhu izvozvo, because vana ivavo even kuva manager muno muZimbabwe kunenge kwatova iziya, because timu iroro rikauya rikabatana netimu rekunoko vanosheyana maidiya mazano nezvakawanda, ende vana vanenge vakumanejeka. Inini this is a very sensitive field for me. Why? Because I am not just a person anobatsira vana vakadaro, I am a parent to a child akadaro.
Sachigaro weRotary Club of Harare Central vatemba panda vanoti munyika mune vana chiuru chimwe chete nemazana mashanu vanozvarwa vaine chirwere chemwoyo.
Takatanga muna gore ra2020 batana neGift of Life International Foundation tichikumbirawo kuti vakwanise kuya kune matumidziro inonzi medical mission inouya kuzorapa vana kuno. Takazowirana navo kutanga kugore rino izvi, ndopa vakatumidzira nhumwa yavo inova Professor Shoki vanova lead vemission iyoyo.
Vatiwo vanhu vanodarika zviuru zvisere kana kuti 8,000 vanorarama nechirwere chemwoyo. Vatiwo Egypt ndiyo nyika yemuAfrica yekutanga kubatana nenyanzvi dzemunyika kurapa vana vane chirwere chemwoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinevo pafadzo mapinhidze.